Zimbabwe Peace Project iorganization atinorespecta and most of the time tinoziva kuti inokupai macorrect records. But pekuti vamwe vetu vekusisi vakakonzera zveviolence, I think ipapo havana kuzitarisisa. Because zvaiitika unoziva kuti isusu hatina mamembers anokozikana kuti our DCC, you know our part was structureless. It's not my structures. So kuti masisi akakodzera mirishonga kana kuti akabatsira haipapo zvinongoti netse. Actually hazvisi chokwadi. But zvazvaitika taiona vanhu vezano vaitora matishirt etu akanyorwa CC. Iva vongoita musindo vakapfeka matishirt iyawo. Saka vechiitira kuti kubhalanse kuti ndivo vanhu vemusindo vanozikawa nevemusindo, kuti vanogara vechiita musindo, vanowina nezvemusindo. Ipati unoziva kudhara vaiti zano inotonga neropa. Saka is in their DNA kuti vanhu vemusindo. Hakusisi ipati yecitizen, ipati yevanhu, ipati isina zvemusindo.